Ishekom barere nyika ya Afrika nyika yakweli chikemrima Ishekom barere nyika ya Afrika nyika yakweli chikemrima Ishekom barere nyika ya Afrika nyika yakweli chikemrima
Malibatire nyika ya Afrika kuti wanawanyi wagale munzimbo yakachena Nyika yenyu imutima yose ibatsire kuti nyika yenyu ichene mwari muziwe izomwenda wanawanyu kuti wagale wakachena wanochema wachiti
Ishe tikomborera nyika ya Afrika nyika yakweli chikemrima Ishe tikomborera nyika ya Afrika nyika yakweli chikemrima Ishe tikomborera nyika ya Afrika Nika yakweli chikemrima
Yose yose nyika kwa Mtambara, Mariseta, Umtari, kwa Nyambeya, kombolera kuti wanawe kwagala wakachena muchidzeka kuenda bocha kwese kuti wanawecho wagala wakachena kusazwana wamwe wanotambudzika ba zvino wese wanochema chinotaura ngenzira yakadaro kuti wanochema wachiti
Ishe tikomborera nyika yeAfrika nyika yakweli chikemrima Ishe tikomborera nyika yeAfrika nyika yakweli chikemrima Ishe tikomborera nyika yeAfrika nyika yakweli chikemrima
Kwese kwenda Bulawayo kwenda kuya kwese kuno Johannesburg ne Cape Town kuti wana wese wagara wakacheneswa moyo yavo wasagara mukangwa madimaba wasagara mukatimwa mataka wese wagare pachena kuti moyo yavo igare yakachena wanochema zvo ichiti
Ishe tikomborera nyika yeAfrika nyika yakweli chikemrima Ishe tikomborera nyika yeAfrika nyika yakweli chikemrima Ishe tikomborera nyika yeAfrika nyika yakweli chikemrima Ishe tikomborera nyika yeAfrika Nyika yakweli chikemrima.